vamwe vechidika vavarangarira zuva reday of the African child vachiratidzira zvekuchengetedza nharaunda zvarongwa nemizinda yedzimwe nyika iri muzimbabwe pamwe nemasangano akazvimiririra. Mudzidzi wemuglenview 1 muzvare Lisa Marisau vanoti vafara neurongwa hwekutungamidza vechidiki mukuchengetedza nharaunda dzavanogara sezvo varivo vatungamiriri vemangwana.
Zuva ranhasi tinonzwa kufara nekuti vanhu vakuru vari kutipawo mukana wekushokesawo kuti matalenzi edu, nekuti vamwe vanogona kungoti aiwa ava vana havana zvavanoziva, but vanhu vakuru kana vachitirekognizawo kuti tisu the next generation, the future generation, vachitiratidzawo eway yekuti tifambe nayo mugwara mune zvakanaka, zvinhu zvakangonaka, zvinhu zvinofadza.
Mumwe mudzidzi wekuglenora 2 high school awana mubayiro mumakwikwi ekuratidza zvekuchengetedzwa kwenharaunda ruva rashenjanji. Akurudzira vanasikana vemuafrica kuti vasazvitarisire pasi.
Semwana musikana wemuafrica ndinova ndichifara zvekuti, nekuti zvonizvo vanasikana vakawanda muafrica vanozvidzikisira zvizvozvo, tinokundwa nevakomana uye zvatigoni. So ndaona izvi zvisemukana wakanaka sire kuti tikurudzira vamwe vanhuwo vasikana vemuafrica kuti vave vachizvitorwa palevemusoro zvepamusoro, kuzvonizvo vanokwanisa kukompitawo nevamwe vanhu.
Mumwe murayiridzi wepachikoro chiri muHarare vaAnton Packett vati shuwiro yavo muzuva rekupemberera vana veAfrica ndeyekuti vana vese munyika vawaniswe mukana wokuenda kuchikoro kusanganisira vanoshaya.
Kune vamwe vana vasiri kuenda kuchikoro nenyaya yekuti havana mari dzekuenda kuchikoro, dzinongo kuchikoro. Saka tinoda kuti hurumende ingotarisa pane izvozvo kuti every child ngaende kuchikoro, ngavasageu nzira yekuti mwana wese aite sei adzidze.
Asi masangano akazvimirira anorwira kodzero ashora zvikuru hurumende nekusaremekedza kodzero dzevechidiki. Mukuru weZimbabwe Human Rights Association ZimRights vaoke Machisa vati zuva ranhasi harina zvarinoreva sezvo hurumende iri kutadza kuchengetedza kodzero dzevechidiki. VaMachisa vati kodzero dzakadai sedzedzidzo neutano kuvana dziri kuchikorwa, vakakurudzira hurumende kuti itevedze bumbiro remutemo yenyika.
Tinowanikwa hurumende yedu ichiganga kana kutadza kufamba zvakanaka zvikuru mukuchengetedza kodzero dzevana. Tikanyanya kutarisa kodzero dzevana, tinotarisa chekutanga handei kuchikoro chaizvezvi. Kodzero dzevana vanofanira kuenda kuchikoro kuprimary school nekusecondary school vachibhadharirwa nehurumende. Kodzero dzevana vakapinda muchipatara vanofanira kupinda muchipatara vowana zvese zvinoita kuti utano hwavo hunge hwakanaka vachiriritirwa nehurumende. Tikatarisa kurarama kwavo chaiko chaiko kuti vawane chikafu, tarisai zvakaita nyika yedu yeZimbabwe. Tese tiri kutambura utano hwevana chaihwo chaihwo muZimbabwe hunoti hunotonetsa. Mukaenda kunzvimbo dzakasiyana siyana muZimbabwe munotonzwa tsei. Saka tiri kuti panguva ino Zimbabwe haisati yasvika tingati pachinhano chekuti tingaipembedza bakuti iri kugona kuchengetedza kodzero dzevana.
Vanoshanda nesangano reu Zimbabwe Trust vaCleto Manjova vatiwo vana veZimbabwe vanofanirwa kusimuka varwire kodzero dzavo sezvakaitwa nevana vekuSoweto kuSouth Africa mugore ra1976. VaManjova vati vechidiki vemunyika vanofanirwa kutaura neizwi rimwe kuvatungamiriri venyika kuti vanoda kugara zvakanaka.
Vechidiki vachirangarira zuva remwana vemuAfrica ngazvidzikedzike mukati mendangaro dzavo vari muno muZimbabwe. Ngavarangaridzwe kuti ivo vane zvavo matambudziko avo ari kuvanetsa pari zvino, kushayika kwemabasa, kushandiswa kwezvinodhaka nenyaya yekuti havatona zvekuita, kuomerwa mukati mezvedzidzo chaimo chaimo. Saka zvese izvozvezvo zvinhu zvekuti vanofanwa kusumuka, vachisumuka vachitaura nezwi rimwe chete vachidzimanda kubva kuvatungamiri venyika kuti vavape kana kuti vacherechedze kodzero dzavo mune zvese zvinotarisa nechidiki kuti zvavanoda kuita mukati meupenyu zvibudirire.
Zuva rethe African Child rakatanga kucherechedzwa muna 1991 pachirangarirwa kuurayiwa kwakaitwa vana vemuSoweto nehurumende yerusarura muSouth Africa muna 1976 apo vana ava vairwira kodzero dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.